Gwaro iri iro rakaturwa kuparamende svondo rino rinoti kunyange hazvo hurumende yakaisa parutivi mari yekubatsira vanhu panguva iyo vaikurudzirwa kugara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19, vakawanda havana kuwana mari iyi nekuda kwechitsotsi nechikiribidi chakaitwa pamabatirwo aiitwa homwe iyi. Mugwaro ravo, Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kwecovid-19, mhuri dzinotambura, vakaremara, vanorwara nevamwe kubva muna Chivabvu 2020 kusvika muna Zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana umbo hunoratidza kuti yakapiwa ani uye imwe yakapiwa kuvanhu vasingazikanwe uyewo vamwe vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Amai Chiri vanotiwo bazi revechidiki nemutambo rakapawo vechidiki, vatambi, vaimbi nevamwe vainge vabatwa necovid-19 mari yekubatsirikana vasingatevedze zvinodiwa kana kuti pasina umbo hunoratidza kuti zvechokwadi vanhu ava vaive vaimbi kana vatambi. Vanotiwo munzvimbo dzaichengeterwa vanhu vane covid-19 kana kuti makwarandaini senda zvinhu zvaitengwa pasingatevedzwe mutemo uye mune dzimwe nguva vashandi havana kupiwa mari dzavo dzekubatsirikana, izvo zvaiita kuti vaore mwoyo. Zvimwewo zvisina kufadza Amai Chiri ndezvekuti basa raisafamba nemazvo kunyange hazvo hurumende yainge yaisa parutivi mari yekugadzirisa nzvimbo dzekuchengetera vanhu vaive necovid-19. Semuenzaniso vanoti kusvika musi wa12 Zvita 2020 hurumende yainge yabhadhara mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora emuno 180 million RTGS ekugadzira maisolation center makumi matatu nemaviri, asi panguva iyi painge pagadzirwa mapfumbamwe chete. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvabuda mugwaro raAuditor General, vakati vese vakaba mari iyi vanofanira kudomwa nemazita.
Saka zvinhu zvinoshungurudza chose, saka tiri kukurudzirawo Parliament kuti iburitse huori uhu pachena. Vaiita izvi vabatwe, vakwanise kunge vachiprosecutwa, tigoona vanhu vachisungwa, kuitira kuti ramangwana kana tichinge tawirwa nerimwe dambudziko rakadai tinenge tichiziva kuti mutemo uripo kubata vanenge vapara mhosva, vanenge vaine zvavanenge vakatadza.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaitai Ruben Mbofana nyaya yekuti mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda ndivo vakatozotaura gwaro iri kudare mushure mokunge mapazi ehurumende atadza kuita izvi, anoratidza kuti pane huori hunotyisa huri kuitika panyaya dzecovid-19. Vati chinosuwisa ndechekuti vanhu vari kutora mupoto wecovid-19 vakuru vakuru muhurumende.
Kune mari zvadzo dziri kutongoenda dzichingotsakatika dzichishandiswa zvisirizvo, vachipfachura vachidya zvavo kumusoro ikoko. Zvinorwadza, zvinoratidza kuti nyika inoyi hakuna kwatiri kuenda. Kana tiri kuramba tichine kapfungwa ikoko kaitirwe kakoko kuti ndazviwanirei, asi nyika ichitsva, nyika ichiita kutsva kubhebha nechirwere checovid nenhamo dzimwe dzakatoti momotera, haisi covid chete munyika munomu, kwese kudumbu nemusana tiri kutsva.
Vambofana vati vanhu vanoda kuona mbavha dzichienda kumajeri kwete kungodzidzinga mabasa chete. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti nyaya dzese dziri mugwaro raAuditor General hadzinei nebazi ravo, vakati titaure nebazi rezvemagariro evanhu.
Isu hadzani masocial warfare kana mari idzodzo hatiti, dzinorangwa neminister of social warfare. So ndo the best ningi ministry yekutaura naye iyoyo.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati vaudzwa nezvegwaro raAuditor General uye vachariongorora.
But nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vakanga vachibhenefita vasingafaniri kubhenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo. Dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa nekuti pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubhenefita vangani. But ripoti racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka.
Kusvika musi watumbudzi 2020 Bazi rezvemari range rapa mapazi ehurumende nemakambani ayo akaita seDistrict Development Fund. Mari inodarika 1.9 billion yemaRTGS yekubatsira kusimudzira zvipatara, kuvaka makwarandaini nemaisolation centers, kuchera zviborani nemamwe mabasa ekubatsira paCOVID-19. Veruzhinji munyika vanochema kuti havana rubatsiro rwavari kuwana, vachiti COVID-19 yatovasiya vave varombo zvakanyanya. World Bank yakaburitsawo gwaro masvondo mashomanana apfuura ichiti COVID-19 yasiya vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vave varombo zvakanyanya muZimbabwe, zvekutoshaya chekudya muswere wose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.